A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, September 4th, 2019. And this is Live Talk Diaspora Forum. My name is Chris Gandhi.
And I'm Jonga Kandemiri.
We would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk Diaspora Forum, we are talking about the outbreak of xenophobic violence that has erupted once more in South Africa.
There are an estimated 4 million immigrants in South Africa, which is a total population of more than 50 million.
Foreigners, mostly blacks, are the ones who are being targeted by violent groups which have looted foreign-owned shops, destroyed buildings, and burnt cars.
Official statistics say 5 people have been killed, but some unofficial sources say the number could treble that.
The marauding groups that have, however, met stiff resistance from some foreigners, thus slowing down the attacks.
The xenophobic attacks have attracted retribution from some African countries, namely Zambia and Nigeria, where South African companies have been looted in retaliation.
And all this is happening as South Africa hosts the World Economic Forum, where some African leaders are reportedly going to boycott the gathering in protest of the attacks.
President Emmerson Mnangagwa, however, is at the summit where he told a crowd of Zimbabweans and told them that the planned diaspora homecoming conference is going ahead next April.
There are many reasons that the South Africans have attributed to the attacks, namely that foreigners are taking their jobs, using up scarce social welfare benefits, and promoting crime like drug peddling.
So tonight, we want to hear your thought on this issue.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on 13860 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
Yebo kambe zulukandaba sedibana njalo kuhlelo Live Talk Diaspora Forum. Namhlanje ke siyaqhubeka ngodaba lodlakela olubandlululo i-xenophobia ngesilungu oluqhamuke kwele South Africa. Lapho isizwa khona kuthiwa sekufe abantu abahlanu. Lanxa abanye besithi hayi inani lelo lingani lingaba liphansi, kodwa ke lokhu esikwaziyo okukhulunywa yibo ke ongqongqoshi bakwele South Africa bathi hayi abantu abafileyo kwakathesi bahlanu, abagoqela ababili abakhona le eSouth Africa. Ye lamhlanje sikhuluma nje hayi udlakela kakhona kuthiwa belungani lunganeno, ngoba amapholisa abikwa esegcwele indawana yonke yelizwe, ikakhulu eJohannesburg edolobheni phakathi lapho okube lodlakela olukhulu khona. Yes, siyazi ukuthi zikhona ezinye indawo ezifana labo Tafontein, labe lase Rosettenville, lakho hayi bekungangenwa lapho ngabantu abokuza, bebezivalele abanye ezindlini, njalo lezitolo bezivaliwe. Kodwa lamhlanje sizwa kuthiwa akhona ama mall avuliweyo, amanye kade evaliwe, kodwa hayi akhona amanye asevuliwe, njalo sekungani kusiba ngcono okokuthi kusasa engxenye kungaba ngcono. Lanxa sike sezukubana lamhlanje ke emadabu kakusa bakhona abavukela abantu befuna ukuthi bayabahlasela eHillbrow, kodwa hayi behluleka ngoba amapholisa begcwele abaxotsha. Ye bakhona njalo asebebotshiwe, njalo sizaxoxa ke labanye abakhona ngale South Africa sisizwa ukuthi kuhamba njani okwalamhlanje lakusasa ukuthi bakhangelene. Jonga
ongu wadiwa watereri nevatariri, nasi mchirongwa chedu tirikutarisa zirikuitika mu South Africa. idambudziko riri kubata zvizvarwa zvenyika dzakawanda muAfrika. Nedzimwewo dzekunze kweAfrika tinonzwa kuti vamwe vekunyika dzakaita sePakistan vane zvitoro imomo muSouth Africa vari kupazirwawo zvitoro izvozvo. Asi dambudziko guru riri pakuzopondana kuri kuitika vatema vachipondana. Vatema vachiponda vatema, zvizvarwa zvemuAfrica zviri kupondwa nezvizvarwa zvemuSouth Africa. Tinoona mifananidzo nemavideo zviri kukandwa nevanhu vakasiyana siyana pazvivhitivhiti zvichirakidza vana vemuSouth Africa vachirwisa zvakasimba zvekuponda vamwe vatema vanobva muAfrica. Tinozwawo kuti musangano weWorld Economic Forum on Africa uri kuitwa imomo Cape Town, vamwe vatungamiri vedzimwe nyika vari kunzi havana kuenda ikoko, zvichinzi zvakonzerwa nokuti vatora danho iro nekutsamwiswa nezviri kuitika muSouth Africa. Kunyange hazvo hurumende yeSouth Africa iri kuti kwete, hatina vatati tanzwa pamusoro paizvozvo. Kouyawo nyaya yekuti zvitoro nemakambani anenge aine mazita kana kuti ane mizinda muSouth Africa, ane midzi muSouth Africa, tiri kunzwa kuti zviri kupazwawo munzvimbo dzakaitawo mune dzimwe nyika zvakaita sekuNigeria nemuZambia, vanhu vachitsividza zviri kuitika muSouth Africa. Zvinorakidza kuti Africa yatarisana nedambudziko guru, nekuti mazuva mashoma apfuura tainzwa vachironga nyaya yekuti Africa inge isina mugano kunzi haudi passport Christ kana uchinge uchibva muSouth Africa uchienda kune imwe nyika muAfrica. Asi nezvaakuitika izvi zvaakutoisa migano pavanhu, zvinhu zvinenge zvisingatarisirwo zvinhu zvakanaka. Saka ndo nyaya yatoda kuti kurukure nhasi. Vana veZimbabwe, sinungukai kupinda muchirongwa muchitiudza kwamuri kuti kwakamira sei, nekuti kusvika pari nhasi vanhu vakawanda havasi kuziva kuti Ningi ari sei kwaari. Kuzotiuzika nekuti uri mupenyu hunge wapindawo muchirongwa uchitaurirwa vamwe kuti aiwa kwandiri kuno ndiri right, I'm safe. Iye zvino izvi tine vatinawo muchirongwa chedu munyarikano wedu wekutanga vaAzaria Dube, vanove mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Organization South Africa vari muJohannesburg. VaDube, tokutambirai nemufaro muchirongwa chedu. VaAzaria Dube Nduna ndo zita ravo rizere. VaNduna, halo. Ndofunga nhare yavo inenge yadonha. We are trying to connect with our first guest, Mr. Azaria Dube Nduna, but I think we are having problems with the phone's connection. Hello? Amen. Chris, kana paine zvimwe zvanyorwa nevateereri pari zvino paFacebook page yedu, yekuti tinzwe kuti munzvimbo dzakasiyana-siyana vanhu vari kutumira mashoko vari kutizivisa kuti vari sei. Imi vamwe mese muri kwamuri, kana vari muZimbabwe, pindai muchirongwa muchitiudza kuti zvinhu zvakamira sei. Vamuri kutaura navo vari muSouth Africa, zvii zvavari kukupaiwo mashoko aya pavari kutumira. Regai timboona kuti pane vanyora pano paFacebook page reshona. Hanzi namukoma Carlos Chimbi, I was among the protesters against the ED in Cape Town. Wongu tanzwa kuti kune varatidzira vachinyunyuta pamusoro pemusangano uri kuitwa World Economic Forum, vamwe vachiti aiwa dai vamunangagwa vasina kunge vapinda musangano iwoyo nekuti nezviri kuitika muSouth Africa. Saka mukoma Carlos Chimbi vari kuti ndovi mumwe wevanhu vanga vachiratidzira kumusangano ikoko Cape Town. Kwoita mukoma Courtney Mpemi Koti, handibatei ndikutsemurirei.com rese. Ndofunga tinokubatai nekuti nhamba tiri kuzitora ipapapa. Kwoti mukoma Jerizishiri vaisawo nhamba vari muJohannesburg. Nashville kuda muzenda, hanzi South African police are biased and corrupt. These people were attacking people in the presence of the police. Vaisawo nhamba dzavo kuti tivabate. Kwaitawo zvakare mukoma Elton Mafararikwa, maswera seiko mukoma Jonga, ndiri kuteerera zvangu ndiri muJohannesburg. Lenas, ndi mukoma hanzi Lenas Lenasia, okay. Mukoma Mpemi vadzoka zvakare, Africa iri kushandiswa nema western countries kuti tipandukirane, ndo maonero avo. Vachiti dambudziko hanzi maZulu vaisa nerudzi rwavari kuti dambudziko ndori rukonzera, asi zvinhu zvatisingakwanisi kutsinira nokuti hatina ruzivo rwakakwana kuti ndiani ari kukonzera. Chatinongoziva ndechekuti zvizvarwa zvemuSouth Africa zviri kurwisa zvizvarwa zviri kune dzimwe nyika. Chris
yevo Jonga, iye hayi bakhona kuFacebook abalandeli bethu. Ye, sinyabona lapha silo Queen, uQueen ke uStar Queen use Johannesburg. Hayi, siyabonga Queen ngokusi landa lapha kuhlelo kodwa ke besingathaba ke ungasithumela inombolo ke sixoxe usitshela ukuthi kunjani khona ngapho eJohannesburg siphinde sibe lo no uino Ndlovu uthi kunjani baba Gandhi hayi siyaphila baba Ndlovu silethemba ukubana lapho khona lawe hayi uphile kahle uPamela Khumalo uthi litshona njani msakazi sitshonile makhumalo uClemens Mzola Dube uthi linjani basakazi ye silokhu simelele nje ukuthi incingo zethu zingani ziyahamba kahle ngoba kwakathesi sizama ukuthi sifonele ke abantu incingo zingani azingeni kahle silethemba ukubana zizalungwa kathesi nje okwamanje bakhona sibanqusileyo silo Mnumzana Azaria Dube Nduna weZimbabwe Human Rights Organization ekhonale eSouth Africa eJohannesburg ozasitshela ke ngokuthi njengenhlanganiso elwela ilungelo loluntu kuyini abakwenzayo ukuphathisa ke izalwane zeZimbabwe ezizithole ziwele engozini yezenophobia sizoba ke lo mnumzana Ngqabutho Mabhena awulaye simkhangelele ukuba nasibe laye kuhlelo kodwa hayi incingo zethu zingani ziya usiphazamisa nje lapha lalapha ya uTracy Mangare la usekhona uthi linjani kodwa hayi siyaphila Tracy njani wena le Mike Ndebele uyathi kuyaphileka ngalapho basakazi hayi thina ngapha kuyaphileka ke singazi khona lapho okhona jonga
regaiti mozwa uthi va Dube Nduna vadzoka ri parunare allo allo I think we are having problems with our phones and meanwhile we urge you to also write on our Facebook pages and let us know how the situation is wherever you may be. Tinamkoma anze Brighton Tomuana anze kuno ku Cape Town kune Runyararo. Then vamakufararikwa vanyora kuti nasi kuno kuri nani asine zuro kwaiwa kwakaoma. Hamuna kutaura kuti vari munzvimbo ipi nofunga vari muJohannesburg. Lenmore Dishi anze yambiro yangu kuvana veZimbabwe vari muSouth Africa. Ukaona watarisana nedambudziko iri usatembe nemapurisa emuno aya unouraiwa vachitoseka kana une pfuti pfura vanhu vanosungwa wanzosungwa hako but at least unenge wawe safe aiwa tikurudzire kushandiswa kwezvombo kuti munge muchiurayana mushonga mukuru mukoma lenmo dish ndewe kuti usapinde kuneyo kuchiitika mhirizhonga iyoyo kana wakwanisa kunge uchisangana nayo edza kutsvaga nzira dzekuti utize nekuti stero kana wakanga uine pfuti iyo ukapfuura vanhu vanga vava vatatu kana gumi tichiona mob inouya ichirwisa unenge uchitarisana nevanhu vanopfuura 100 zvekuti unongopedzisira waurayiwa saka mushonga mukuru kutiza panenge paine mhirizhonga musamira muchimirira mhirizhonga hatikurudzire izvozvo kana kuti munge muchidzosera sezviri kukurudzirwa kunziri dzai pfuti aiwa hazvidaro koita Nashville kuda muzenda hanzi Pretoria is calm today zvinofadza kana kwava kusina dambudziko kuPretoria ikoko then taurai shoko Ncube good evening all we thank God for helping us in South Africa Jabu Sivanda hanzi nhasi kuri nani zvako havana kutaura kuti inzvimbo ipi yavari kuti iri nani mukoma Evaristo Tuli watching from Cape Town then Leslie Kim Pofu anzi kuri sei aiwa kuno kutsvene regai timboona ndofunga tina mukoma Tawanda vari parunhare makadii mukoma
halo
aiwa tiri wapenyu mukoma tanzwa kuti masangana nedambudziko ku South Africa uko mukatudza kuti chii chatora nzvimbo
ya chiri kuti ndiri kuti dambudziko ndiri vari kufamba muwachibata vachida kuru kuzvira kudzinga mafuri nemizimbo machiriwa vanhu saka chinde nje kuti vari kupinda vari kuti iwo vakanyanya nangara nemafuri vakutora mabasa avo vachiruwa vanhu vachitese vachiyabhisa vanhu saka vanhu vazhinji ava kutya kuti vari kushaya zvekureta voita sei magara vakaita kuti vagare sei zvezvete katasi mapurisa kuti akwanise kudzirana asi kunaisa kudzirana takatarisa ndikuona sekuti mapurisa ari kukurirwa nevanhu sakadambudziko riripo ndekuti hatisi kuanza kuita zvekuita sei tiriitisaisakunge tine tichibatsirika munzimbo zvetiri kuti vamwe vachovange vagara vange vaita hambisi
Turi kunzwa kuti vamwe varongo varotofungidzira kuti aiwa mapurisa acheyo ayo dzimwe nguva ari kutozvityirawo upenyu hwavo kwete kuti vari kungokutarisai muchirwiswa asi kuti vari kutosvikirawo upenyu hwavo nekuti hanzi vanhu vacho aiwa havasi kutombomisa havasi kudzora tsvimbo kuti gudo rabata kumeso vari kurwisa tichionawo nemamwe mavhidhiyo vanga vachitopidigura nemotokari dzemapurisa imi muri kuonawo sei pasi ipapo
ya ipapo tingataro yeti hatingavape mhosva yakati nyanyei tikatarisa nemararamiro anoita vanhu vemusouth africa akasiyana nevamwe vedzimwe nyika because vanhu vacho vanotokwanisa kudzingondotyoka kuti vane vakurira tiri panyaya yekuti nyaya dzekurwisa panyaya dzezvombodo zvavanenge vakahodza futi but futi dzavo dzimwe dzenge havataise malive bures vanotanisa maharabha bures saka vamwe vacho havatoti vanenge vaitiwa advance vasina vataka kumakurira
imi mabatwa nenzira ipi mumhirizhongai muri victim here kana kuti mangoita witness
so far said that iri so far ndiri nguru dzakatongomira sezvinosakamirira provinci matiri because dambudziko riri kuti handikuti problem yekuti mazimbabwe side tikatatonsaaisesa handingati side one south africa yese mazimbabwe haana kubatana saka dambudziko ririto ndirekuti dai kunzi takabatana tinobatanira dzakaita akaita dzimwe nyika zine maunion vadzina maorganization adzina every province especially like iye hasi ndiri muprovinci ine dzinopiest province hakuna branch ratingati branch inenge rine vanomirira mazimbabwe ndekuti vakaona kana vaona vakwanisa kunoripota yidi panguva imwe chete same time kuti unoripota kwanze kusvika kana kuti kuvakuru vedu maorganization kana kuti mazimbabwe rit kana kwanza ngachiripota saka ndoda mudziko yatinano saka programu yatingatinayo yekuti ndanga ndiri kufunga kuti tivonge tiri kugonekera nezimbabwe esiaforum watu vati kuti tikwanise kunge tiene branch kunoku rinenge tichimirira mazimbabwe kuitira kuti pakaitika any problem tinokwanisa kuita se kunoripota vanokwanisa kuva chiripota idi nenguva kuti tikwanise kuziva kuti okay ii nhengi auraya vanhu ii ndokakati aira nhengi nanhengi tikwanise tichiziva tichibatsirasana paevery province akadaro kana paevery district vamwe takadaro tinokwanisa kubatsira nemaodo ndiwabatsira nda dzimwe nyika dzakanakana nigeria nguva ndiiakuakuudza ndii vanokwanisa kutozana kuti panguva yakati pakati pari zvinokuitika zvakati budai makadai so fambai makadai so vanhu vai vari kuenda kwakati saka problem yemazimbabwe hatina mabati mabranch akaita sevai ndanatasonga zvinira izvipoinzi ari ebranch iroro rakafanira kuzvinokaungana jobheg nepretoria kana kuti cape town mudzakatasana maprovinci edu amange kuzana hapurokwani
hakunaaaaunomurasmbig
ndakatasa inoesi hakuna
munokuluma here isindebele
ndikwaiaa
asi chirungu munosununguka henyu kati taida kuti muholde muramba muri parunhare timbotora tine mumwe ari parunhare izvozvi okay, thank you so much. That's Mukoma Tawanda Doyce. He's in South Africa, and he is speaking as a witness. He witnessed some of the incidences, some of the attacks. And right now we are joined by one of our viewers, and he was among the protesters at the World Economic Forum meeting in Cape Town. Hello?
Hello.
Hey, makadii baba.
Aiwa tora ramai su osimba.
Aiwa tiro apenyu zita ndiani?
Carlos Chimbi.
Mukoma Chimbi, kwakadii ikoko?
Ndiri nani mufara nayo Zhira.
Aiwa tiro apenyu Zhira ndo yakutoita ichita mizwa nekuti hakuchasvikika kumusha uku kwakunetsa kufamba.
Tichanga tovhura zhira, tichauya tovhura zhira.
Aiwa ndipapo. Taona matumira shoko rekuti manga muri kuCape Town kwaratidzirwa nevana veZimbabwe. Mungatodzwa kuti zvii zvatora nzvimbo.
Ya, zvira zvinhu taendawo pachitirwa musangano weEconomic Forum panonzi paCape Town International Convention Center. Pasvika vamunangarwa navamutuli Ncube. Saka tiri pakuprotesta ipapo isusu donzo redu tatiri kuti tatine nyaya yekuti ED tinokumbirawo mumire stop brutality iri kuitika kumusha stop the abductions. Please, can you try to talk to Nelson Chamisa? We need a genuine dialogue. Please remove security forces. They mustn't interfere with the politics. At the same time, some of the African leaders, they didn't come in solidarity with their colleagues, relatives, which have been killed. So, those are the people who are going to be able to do this. But, I'm going to protest. I think I'm going to have videos. I attended two groups. I was like, I'm going to go to the house. Zimbabwe kana kuti because they are not from Cape Town. They are not considering.
Tichitarisa hedu pa msangano ipapo munofunga here kuti imi kuratidzira kwenyu message yenyu yasvika.
Ah, message yedu yasvika ikuratidzira yasvika chaizvo nokuti padzosvikawo SABC vazouyawo nebroadcasting veETV vazouyawo vachibvunza zvinyunyuto zvedu chivatavataurirawo. Awaone vakamira ZNPF kwabva mukuru weyouth wekuZimbabwe watouyawo akabvunzwawo saka endazoona nguva yekuti ano mukuru weyouth wauya akamirirawo youth kana maimboona vanobuda pava vachiita mapress conference veyouth avakomana ava vakambobuda vachiverenga vachiti kuexpose macorrupt officials one of them ndeyauya hanzi tsenhungwa here kana tsenhurwa anga tsenhugwa
ari kwepapapa Wa Godfrey Senengamu.
Wa Senenga. Ndawana umkana kutora na weni personal wa Senenga. Nikatora na weni kwa wabunga. Kuti mimi donzo lenyu ripati. Saka wa Senenga donzo redu. We are in solidarity with the president. Mnangarwa and we are happy. Nisa katika ni sada. Kumusua 25. Kutuba. Tukua pati chikunga. Chikunga. Because what I saw. Pana chakashata. Ko tikona inotsika ndiyapinda mujanji tikona makatsika mahenda ka ET ma president imbotsana ngurira ivo tiwe itoda kuhodza akamira sei hatisikumbuta kuti mabgachin ndapa kumusha all those kurohwa kwevanhu vakata kuna zvakadaro zviri kuitika all those people aligning kana pane munhu ane chinyundo chake takataura kana macome forward ataure saka ndo zvimwe zvezvinhu zvavanga
vachiitaakuti
hazvisi kuitika
ndizvozvo ramba yenyu makabata mukoma Carlos Chimbi Chris ame tine mumwe munhu here anokwanisa kupinda muchirongwa tisataisa mumwe mubvunzo
yes chonga silo mnumzana sibanda uvhusi muzi sibanda wenhlanganiso yeAfrica diaspora forum siyakwamukela kuhlela
ngiyabonga ngiyabingelela ndababa
ye ungasitshela ukuthi lamhlanje njengenhlanganiso lilani imbiko elifuna ukuthi liyazise uzulu
Imbiko esinayo namhlanje ngokuthi siyaqhubeka njalo lokhu siqhuqhuzela uhulumeni owalapha eMzansi ukuthi aphakamise izinga lokubhekana nendlela yokuhlukunyezwa nokubulawa okwezizalwane zangaphandle ezilapha eSouth Africa. Sifuna ukusho njalo ukuthi lokho esikubone kusenzakala eZambia naseNigeria kungaba yisiqalo lesi esento ezinkulu ezinike zibe zinto ezizoba zimbi kuzwekazi le-Afrika. Ma uhulumeni weSouth Africa engazi ukuthi alungisise lolu daba. Siyazi ukuthi bebekhuluma namhlanje bethi cha upresident waseDRC kungazi kwakhe ubevele ngeke ezazi ngoba uzobe evula iparlamente kusasa kwathiwa njalo nowaseRwanda ube nezizathu zakhe wakhuluma ngomgqibelo ukuthi akazi ukuze kanye noMalawi. Kodwa sibona ukuthi kubalulekile ukuthi uhulumeni weSouth Africa angayifunde ukuthi ukungazi kweqembu lethimu laseZambia. Ukuzodlala nabafana bafana kukhomba khona lokhu ukuthi kunokungagculiseki ebantwini ababuya kwamanye amazwe namanye amazwe ngendlela iSouth Africa eziphatha ngayo kakhulu ekubulaweni kwabantu bangaphandle sibonile ukuthi undunankulu waseGauteng uDavid Makhura uchaze izolo ukuthi ngemva kokuthola udaba lokuthi kunesizana nesouth africa sibulewe ecoronation ville sibulawa ngumuntu wokuza wasepakistan uye washesha waphakama waya kuleyo ndawo ukuthi ayobona ukuthi kwenzakalani njalo lesizana nesouth saboshwa le ndaba kayisihambanga kahle nakancane neze ngoba kasikaboni izizalwane zesouth africa ezibotshela ukubulawa kwezizalwane ezibuya ngaphandle kwesouth africa kumbe abantu bokuza okukhomba sobala ukuthi ukubulawa kwabantu bokuza uhulumeni wesouth africa unesihlandla phakathi kanti uyakujabulela ngoba selokhu kwaqala ukubulawa kwabantu ngo-2008 kakhulukazi kuze kufe abantu abangamashumi ayisithupha nababili akukho umuntu owabulawayo ebantwini owaboshwayo kahlehle kulezizalwane zalapha e-South Africa ngemva kwalolo dlame into esikhala ngayo yokuthi uhulumeni wase-South Africa kufuneka aziphathe njengohulumeni hhayi ukuthi aziphathe angaziphathi njengomzali onenkethabethabi othi yena kanandaba uma kubula abantu bangaphandle siyabona manje imbiko ephuma e-Chatsworth eThekwini izizalwane ze-South Africa zingena esitolo esicabanga ukuthi isitolo esiyisona futhi esesiphethwe ngabantu abangaba yizizalwane kumbe ababizwa ngezizalwane abangaba mhlawumpe ngabamhlophe kumbe abamandiya bangene phakathi bathatha obhanana bathatha yonke lento okusho ukuthi lokho kade kutshalwa ngohulumeni we-South Africa useyaqala ukukuvuna manje ngoba kuqale kuhlaselwa abantu bokuza nempahla yabantu bokuza kodwa manje sokuhlaselwa yonke into kuzothatha isikhathi-ke manje ukuthi uhulumeni wasouth africa alungehlise lolu daba anelise ukuthi abophe kumbe ehlise leli zinga lodlame elitholakala la ekhaya lokuthi abantu sebephunga ukuhamba emini bangene eyitolo batshontshe utshwala bebetshontshe utshwala lapho ejulisi badakwe betshontshe utshwala kodwa bekungendaba zalutho ngoba lezo zitolo zidakisa utshwala bezingezabantu bokuza kodwa manje ngoba sokungenela iyitolo zala e-south africa siyacabanga ukuthi mhlawumpe sizobona uhulumeni ephakame ezama ukululungisisa lolu daba kodwa esindebeleni sakithi sithi ingubo ungayiyekela idabuka uzogcinisa ulala wena ushaywa ngamakhaza akumelanga ukuthi uvele uyekele kumele ukuthi ibambe kuthiwa sigoqwa sisemanzi nomtshonto uhlamhlamila so siyakubona lokhu ukuthi nanamhlanje e-Cape Town udlame luyaqhubeka soluqale eThekwini kade lungapha eGoli nje kuphela so kusho ukuthi kuyabhebhetheka konke lokhu kulwisa abantu bokuza kodwa sesikubona ukuthi manje sokuhamba kugcwala yonke indawo besikhuluma nezinduna namhlanje entambama ezasemahostel abantu esicabanga ukuthi bezohamba phambili kulolu dlame sacela ukuthi no besifisa ukuthi besihlale sibonisane nabo ngoba lokho okwenzakalayo akunanto enhle kuzoyilethela izwe lase-South Africa nezwekazi zonke lase-Africa kuzolimaza nje ubudlelwano phakathi kwabantu ngakho siyakhala kakhulu ukuthi ake kuyekele ukubulawa abantu ngoba ukungatholakali kwemisebenzi e-South Africa akunani nabantu bokuza abantu bokuza bahlizile kakhulu infact ukuthi i-South Africa kube nemisebenzi eminingi ukuthi umnotho we-South Africa ukhule ngakho kubalulekile ukuthi abantu bokuza bahlonitshwe ezibhedlela odokotela abagcweleyo ngodokotela be-Nigeria ne-DRC abanye abazisebenzayo odokotela abaningi babuya ko-Zimbabwe nakephi i-South Africa namhlanje ikhuluma ngokuthi ezempilo ziqhubeka kahle kodwa izikhwicamfundo ezisebenza kulezo ndawo ngezibuya ngaphandle asihloniphe lokho
hhayi kuyezwakala sicela ubambe nje kancane silomlaleli lapho
allo
nakhona
allo tinamtshele ndiyani yabo
Ndi Gaddafi.
Mkoma Gaddafi.
Yee.
Muri kupi Mkoma Gaddafi?
Ndiri pano pa border re Mozambique ne South Africa pa Komatipoort.
Border South Africa ne Mozambique ino dzichi town ya Komatipoort.
Pa Komatipoort ya.
Ah okay, zvinhu zvakamira sei kwamuri ikoko?
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka hakusi kuzambia chete nenigeria nhasi pamaswaseni apo uchipinda tenda mozambique apo vakavhara vachidemonstrata vokumozambique kana uri wekusouth africa uri kumhanya zvakaipa vavanhu avarume avo magvhara vanongotiziva vari muno vamhanya zvara dondorose
saka vanga vachingotandanisa vekusouth africa chete
ukangouri kutraka ukangonzi unobva kupi toone chitupa passport kana uri wezimbabwe hakonzi mukoma darikai south africa kozi ho ndimourai hama mabhuru edu kusouth africa aya tapangaita
Ngawari kuita.
Sanga pale wakuwazwa.
Sorry.
Pwene pane wamaona wakuwazwa ere iko kwa Mozambique.
Zinora zakudaro bosi ndazoona mangu matata akamira asina madrivers ariko kuda vatiza kuda vadi ameno udzidzidza zvechika bosi itachiwoni bosi atobhiroka traffic ndiro zvidarika idarika
asi mune vamunoziva here vakasangana netsaona uye vamwe vamunosimbotauravo navo vari safe here
vari safe kunyanya kulocation ndokutina kumira zvakanaka uku nokuti ndaumboona patv patebz nezi muporisa ari kuti patembisa muporisa akamira ari kuinterviewa ari kuti there is no arrest yet but vanhu vari kuluta kumashure kwake iwo ari kuti hapana munhu achasungwa vanhu achitoluta akatarisa havarume zvinhu zvinodzikisira chimiro chemaporisa emuno musouth africa kunyanya yatozoona sekuti haizvinhu zviri political motivated.
Aiva tinotenda zvikuru mukoma Gaddafi. Thank you so much. Moramba muri safe, stay safe. Thank you, Chris. That's mukoma Gaddafi. He says he's calling from Komatipoort. I think it's a town close to the Mozambican border. And he said Mozambican nationals were blocking roads and checking IDs. If you are a South African driver, then they attack you. If you are a Zimbabwean or other national, they allow you to pass through Mozambique. Those who are in Mozambique, and the name of Terry, hello?
Ndiva Mukanya, so open for Rastenberg.
Mukanya, and the Kumbira Mutsuroka, volume yenyu.
Alright, Baba.
Thank you. Yes, Tuzi, I would para Rustenberg.
Ah, para Rustenberg, Bana, Papa, Pa, Chirinan is up, Cinema, Papuna, Tukun, Zakuti, a man, Shai, Shai, and the Chimiki Chaka.
I'm going to go to the house.
And the next Monday, Basopo Arumi, doing a straight job there.
Asi mi murukuona sei, shuja munga taura, nukutu nuona uti dambu ziko hiri, dambu ziko la garaji itika kwe makura akawanda.
Ah, wanda, muno zaafoka, ameno utala, nitu kisisei. Unaona van nika ino ika yaka shanti wane wanda wa awanda. Kuchina nana wainera ziadzia iti. Vanhu vaitorwa kubva kuna na Malawi, Zambia, Zimbabwe, vacho vachishanda mugodhiri mumwe. Kusvika dzisi ikonomi yasimukira, maona, nevanhu vanobva kunze kwenyika, maona. But nyaya inongotirwa dzese ndeyekuti vanongoda kuti sika-sika nesusu veganda richitema chete. Saka ndopamwe panotitirwa dzima ndeipapapo kuteregudi. Tisati nambobva kuEurope kana kuAmerica. Tinova vanhu vari muno muAfrica muno. These are colonial borders. And the Takato Shandoma mine, like Kuno Patilguna, Rasen Yuno, Tinema Kurima Kori Shandoma mine, you are development that I call Muno, Tisuan, Muno, Muafrika Muno. Sakatino, Tino, but at least was no name and see that you know the Makuri Quere, you know, it's what she, but Palakangati, Bissavarung, Muno, South Africa, and Mabuno. Viva Munica, very best that I can be with age of these, to give us support. Maribarisi ni movement yao wanatora kuti our democracy and what was peace was part of them. But what unaona so.
I know. Thank you so much Mukanya. Rikaiti kuri wamu watereru waruparunari.
Alright. Maita basala.
Thank you so much. Before we go to Dr. Vusiswanda, we are going to take one more caller. Hello.
Hello. How are you, Mr.? You are speaking with me.
Yes.
Shiletangbara.
Kuluma, Baba, Kuluma, speak itaurai. Hello.
Mukoma
shiri ya kangwara.
Ya.
Yeah. Ii, zarakari mai. Zakapusa zirigu itase imaj.
Zakapusa
Rangarira mukoma shiri yakangwara pane nguva yekuti hama dzedu dzekuMozambique dzakambenge dzakapotera muZimbabwe nguva yehondo yeMozambique neRenamo itaiona vanhu vachigarisana zvakanaka kwazvo zvekuti dai zvese izvo zvakaitika nguva iyoyo kuti vanhu vairwisana dai zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunetsekawo kuchiwana kumwe kukuenda kunotsvaga mafuro manyoro asi nekudawo kuti mamugere zvakanaka nevanhu vekuMozambique nanhasi munopinda Mozambique muchisununguka ndo zvaitikawo nguva iyoyo kuti atigere zvakanaka yeah. nevemusouth africa pavakapinda muZimbabwe zvakaitawo kuti muende muSouth Africa muchinotsvaga mafuro manyoro. Thank you so much. Regai tinzwe kuna vamwe vateereri. Thank you so much. I think we still have Dr. Vusimuzi Swanda on the line.
Yeah,
Dr. Swanda.
But before we go to Mr. Swanda, can we welcome Azaria Dube Nduna?
Oh, okay.
Yes, you can go ahead.
Mr. Nduna, welcome back.
Welcome back. Welcome back, Mr. Jonga Kandimire.
I hope this time your line is not going to hide.
Yeah, man, this time it's all right. It's all right. Yes, I'm sorry about that.
No, that's okay. You know, Mr. Nduna, somebody raised a very important issue that Zimbabweans in South Africa are not united. And you are one of the leaders of many organizations in South Africa. What do you have to say about that? That's the same question I wanted to throw to Dr. Swand.
Okay. That is very true, Mr. Jonga Kandimire. You know, if I can tell you, like, we are more than 10 organizations here in South Africa. And since 2010, we used to attend immigration issues when we were issuing Zimbabweans PZP permits. But for all along, how come that, like, even today, whenever there is a disaster, there is a problem, or whatever case, or whatever, there's a problem of human trafficking, someone can be told there is a work in South Africa and come here in South Africa. You can find that in Zimbabwe and you can be in the media, in newspapers. But we don't have any funding on our own that in case of any problem, like what Nigerians did, like Kenyans, we can be able to go and attend the incident so that we can help our own people. So how can you say we are the leaders of our Zimbabwe community in South Africa? If till now we can't come together and have our own Zimbabwe United Front Diaspora Committee, where we can say if there's any problem, we can tackle that issue, then we can provide counseling, we can repatriate in the case of maybe some people can die in South Africa. This can show that maybe we are not united.
But what have you done as Zimbabwe Human Rights Organization, South Africa, to address that issue?
Actually, I tried to bring like some of the leaders here in South Africa into one WhatsApp group so that we can talk about this. But till now, we haven't reached an agreement. It was brought again sometime 5 years back by Mr. Kumbira Mchenga, someone, another colleague here in South Africa. But whenever, I remember sometime Mr. Gabriel Shumba also proposed this idea that maybe we can come up with this thing long back in 2014. But till now, we haven't come to reach a conclusion that no, we've got such an organization. Because it's like when we are united, it becomes easier even to approach the South African government or even our Zimbabwean government or even our Zimbabwean citizens in South Africa. It becomes easier for them to trust us and say, okay, like now our launching our Zimbabwean Diaspora Foundation here in South Africa. Of course, our Zimbabwean embassy and our consulate and all those business people, they say that is a very noble project. If we can launch it, we are going to support it so that we have got our own funding. But now, our people, Zimbabwean people, how can they trust such people who are not united? Because they feel like we can just send our funds into this account. What is going to happen? They know that even ourselves, I remember it's been a long time when Zimbabwean people, they say, it's been a long time. Why can't you come with our Zimbabwe Diaspora Foundation in South Africa? If you were in South Africa, interview so many people. I remember last time Mr. Sininga was interviewing someone from Cape Town. But till now, as the Zimbabwe Human Rights Organization in South Africa, we are trying now to launch it, understanding that those people who did inform about this idea, they say they are going to support it. But still, I'm going to say maybe this week try to bring all these leaders within South Africa, so that maybe we can be in one WhatsApp group. I did inform them like 2 days back, and actually I did came back from late from work, so we couldn't complete the conversation. But I think I'll try to go on so that maybe we can reach a conclusion so that we can come up with something.
Thank you so much, Mr. Dube. Please do stay on the line, Chris. That's Mr. Azaria Dube Nduna. A guest is from Zimbabwe Human Rights Organization, South Africa.
Okay, Chonga, see Gubabu Usbanda. Mnumzana Usbanda, uko?
Ngizave khona mfowethu.
Yeah, Usbanda, ungasela ukuthi ye lamhlanje sizwa kuthiwa bekungani kunganeno. Kusasa ke ubona ungani kuyaba kunjani nxa ukhangela umumo khona?
Akukho kunganeno namfowethu namhlanje ngoba abantu bathi bekunganeno ngoba bakhuluma ngaseGoli. Ukuthi mhlawumbe abazibona ngalezi zimpi ngoba bayenze lokho abakufunayo bangathi bathe ukwehlisa kodwa kusokwehlela eThekwini lento esikhuluma ngayo sonke lesikhathi eThekwini edrobheni bekungakaveli kakhulu naseKapa sokungenile kulezi ndawo ngamandla amangaza kakhulu khona namhlanje eGoli lapho esikhuluma khona ko-First Lawrence ekuseni sigcine thina sesihambe safika e-First Lawrence kuba ngoba nazi nendaba lezo zingelona iqiniso i-fake news bese ziphephethekiswa kuthiwa iy'kolo zishiswa izizalwane zasepakistan ziphethe ney'bhamu bathumba nengane abazali bagijima bagcwala ey'kolweni ukusukisela izolo sokuqale ukubhebhethekiswa amanga manje kuphuma iy'ndaba ezingelona iqiniso ukwenzela ukuthi abantu bayesabane kube khona inzondo so ngeke sithi izinga lehlile sisathola nembiko ekade iphuma ko-Santaco Aromatex Association akade bethi bona cha namhlanje kuzobe kunombhikisho omkhulu kodwa sicabanga ukuthi ngoba benza iphutha lowo myalezo bawukhupha unenamba zabo base bewuhlehlisa-ke bathi hhayi cha akubona abakhuphe lowo myalezo kodwa ngabantu nje abangahambisani nabo so ngeke sisho ukuthi into empela kukhona okwehlileyo ngoba nakho nongqongqoshe omaphoyisa uthe uma ehambe ba-hostel ukuthi akhulumisane nabase-hostel abazange bamamukele kahlehle bavele nje bamtshela ukuthi hayi cha awume kancane mnumzana sifuna ukuthi abantu bokuza baphume bonke asisabadingi nje asibadingi asibafuni and leyo nhlobo yenkulumo siyithola nasekuma-studio la esiphuma khona abantu ngokuza bethi hhayi abantu bangaphandle ma sebeqala ukusilwisa nathi sizoqhubeka silwe bacabanga ukuthi bangakanelisa na ukuthi basilwise baze basikhuphe ngithanda ukuthi ubheke ukuthi lodaba lwasemozambique esilitholayo luqinisekile mpela ukuthi emozambique iy'moto bezivalelwe ukuthi zingangeni kanti njalo ezinye bezishiswa kubuke kumbili ukuqhuma endaweni ey'ningi so esikubonayo ngokuthi alukho nakancane ushintsho oluthile kodwa lento iyaqhubeka njengoba kusho ukuthi nangomsombuluko ingathi iyaqhubeka iya phambili akusikho ngomsombuluko kuphela isaqhubeka nakusasa lokhu sithole futhi njalo ukuthi bathi bona namhlanje ebusuku kunemoto amatekisi afuka e KZN azo ukwehlele Hilpro bafuna ukuzodubula bonke abantu abuya ngaphandle Hilpro. So akulona iqiniso mpela ukuthi kwehlile nje kuphela lapho bekujwayeleke khona labo bantu kungathi kwehle kancane ngoba bashifile zonke izitolo bathatha yonke izinto eAlexander namhlanje kutholakala imidlimba izidumbu ezimbili ezishifiweyo. So labantu abalokhu betholakala bebulewe baningi sibone namavidiyo
abantu ngomunye umbuzo kade enza ukubuza wona ngesilungu lo ukuthi Mr. Simanda, can you tell us about the figures, the numbers that you are having of people who have lost their lives in this xenophobia?
I need to say that, in all honest, I think that there is a government concerted effort to suppress the numbers, you know, and understate these numbers. Because today, for example, the police are saying that only 7 people have been killed, and they are actually identifying 2 South Africans, and then they are identifying 2 bodies that were identified in Alexander late today, and a Zimbabwean body, and then 3 others that are not known. But we know on Saturday that 4 bodies of migrants, you know, already were identified, in Julius. And yesterday, the day before yesterday, we buried, which I know, 2 Ethiopians, you know, that died as they were fleeing, trying to flee, you know, from these attacks. So the minimum number that we have now, initially before we had these 2 that has been added, was about 10. But we know that now we are sitting at between 12 and 20 with unconfirmed ones, because we have got a Hilbro issue again where someone was shot on the head. So we are seeing a situation where the government is trying to control the information that is released on the statistics of the people that have been killed or the damages in a bid to try and keep a face and a front in front of the World Economic Forum.
Thank you so much, Dr. Spanda. I think we have a caller who has been holding for some time now. Hello?
Mkoma Chirandu.
Ah, tinotenda. Muri divi ripi ku South Africa?
Ndimushairi ndinoshandira Joburg Cape Town, pari zvino ndidori mudzira kudzika kuenda ku Cape Town.
Okay.
So far takubva kufamba kwandaita muzvara nhasi, handina chandati chandasangana nacho, uye vandiri kucommunicata nawo kumbiri kwandiri kuenda vari kutaura kuti mudzira zvakanaka. Asi dambudziko riripo ndiro rivengo, nokuti nezuro manheru kune kambani inonzi Bekers yakabatwa ine yakazadza vanhu more than 10 mutruck driver. So vanhu vava vari kufungidzirwa kuti vanhu vaienda kunoiswa pane imwe nzvimbo kuti vakonzerese noise. Asi zviri kuitwa nevamwe vachairi vari pamabasa vari maSouth African vari kuramba vachitakidzira noise kuti irambe ichiitika. Iri nyaya yeruvengo chete.
Kufungidzira kwamuri kuita handizi. Ifungidziro kaiyo nekuti hapana humbowo. Hello? I think we have lost him. We have lost him. Mkoma Chirandu, you are saying that there are allegations that some companies are transporting people or these are South Africans who are causing violence to other areas.
Mm-hmm.
So those allegations are unsubstantiated.
Mm.
Yes.
Yeah, so are we going to...
Hello, and this is what Tichine, Mr. Ngabuto Mabena. We welcome you, Mr. Ngabuto Mabena, from Zimbabwe, living in South Africa. How are you, sir?
I'm fine, thank you. Greetings to the listeners as well.
So thank you so much for joining us. What can you tell us about the violence in South Africa?
Well, as we know that this violence started in Pretoria last week, it has been spreading to Johannesburg. There's been a lot of looting around the Cape Town. This afternoon, we're told that people were looting around the Midrand area. You have people that are targeting foreign-owned shops, forcing themselves into these shops, looting a number of shops in the CBD, that is central Johannesburg, were closed today and yesterday. This is an act of criminality in our view, because even if the South Africans were raising genuine concerns, but this has been overshadowed by the criminality that accompanies this unsanctioned demonstration, so to say. So we condemn this act of criminality and want to point out that it's not only migrant shops or properties that have been destroyed. South African properties are also being destroyed. The burning of vehicles that belong to South Africans. So we condemn this act of criminality.
We have seen in other countries like Zambia and Nigeria, or we've had reports of retaliation in those countries. What do you say as an organization?
Well, it's an issue because the feeling out there is that the South African government is not doing enough, and people are saying this criminal act is targeted at foreign nationals, people that are outside in Zambia, Nigeria, elsewhere. They then say we would also retaliate teach South Africans a lesson. We do not support this view ourselves. What we are saying is that the South African police, they did not act in time. These messages and the voice messages in particular and the videos, they've been circulating on social media where people were warned that this is going to happen. The authorities did not take this seriously. The police and the intelligence department should have investigated and arrested the people that were organizing this shutdown. It is not a registered organization that organized this. So when you now have the president of Rwanda, the president of DRC and the Malawi boycotting the World Economic Forum, it sends a message that diplomatically there is now an intent of trying to isolate South Africa, and we are calling on African unity to say, firstly, no one should be looting any shops in South Africa, and secondly, the focus should not be looting shops in Nigeria or in Zambia, but our focus should be on rebuilding our economies in our respective countries.
Thank you so much, Mr. Mabena. Chris.
Yes, Mr. Svanda, coming back to you, what do you think about the reasons that the South Africans are giving that there is too much crime committed by foreigners, and also that the foreigners are using the little social welfare that they have?
Well, that is not, I think it's not a genuine and legitimate excuse. Migrants do commit crime because they are human beings. You know, crime is committed by human beings and not by migrants. So equally, as much as South Africans commit crime, migrants commit crime, and those that commit crime must be dealt with in terms of the law. And there is no excuse whatsoever that is justifiable, you know, for South Africans to go about attacking or committing crime because someone else has committed crime. And the issue of social welfare, that people are actually taking, you know, their social welfare, social services, or over and above that, that they are taking their jobs and overburdening, you know, the service delivery system, are all political statements and puffs that have been made by political leaders who, in my view, I think are politically bankrupt and failing to deliver to their people. This is my biggest concern, especially as we talk, I mean, from the point of view of the African diaspora. Our biggest problem is that a lot of our leaders in Africa do not have anything to offer, you know, Africa. That is why Africa is where it is. And in order for them to try and justify their failures, they need to pinpoint and shift blame and put it somewhere else. We have seen this since last year towards elections, when these political leaders were politicking. We even had the DA, for example, mayor in Johannesburg, saying that the raids in Alexander, I mean the raids Amakondo and Ndera in Alexander were caused by migrants. And, you know, the city was failing to remove refuse because of migrants and blaming that on migrants. So these kind of things and statements are very sad. We have had people claiming that hospitals in South Africa have got 80% people that are migrants. Now, what that tells you for starters, that it's either South Africa now has got 80% migrants, or number two, it suggests that I mean, the total population of South Africa, of the 57 million South Africans, 80% of them attend private hospitals rather than public hospitals, which are all very untrue and falsified claims. And these claims are coming from political leaders that are trying to influence people to fight, you know, migrant communities. So those are very unfortunate circumstances that we feel that, you know, the government needs to really stand up and own up to its failures rather than try and, you know, shift the blame and pass it on to migrants. Because all these statements, you know, cannot be substantiated. The contribution that is made, you know, by migrants, there is a document which is a study that was carried out by IMO and the Organization for Economic Development, OECD, in 2014 to 2018, which showed that, for example, the contribution in terms of tax alone from the migrant communities are about 17%, while it's from South Africans is actually minus 8%. And if you read the whole document, it's found on their website. It was published on the 26th, I think, of July. It will actually give you, because the study was focused mainly on South Africa, it will tell you the level. It will clearly give statistically and empirically, you know, that the contribution of migrants in South Africa is so huge. We have got Dr. Tanya, who is a fellow, you know, a professor at Wits University, who has done a study on the economy of Johannesburg, which is basically on the shoulders of the migrants. And he says the Johannesburg economy, which is based on these shops that are run by migrants, is sitting at 10 billion. I think it's about 10 times more than that of Frontier, which is the reason why, you know, there is a belief that, you know, some of these attacks that are done by government, even the raids on migrants, are actually sponsored, you know, probably by the government, which was sponsored by this white monopoly capital, which sponsored, you know, the campaigns of the president. Now it is now saying it's payback time. Get rid of these small traders who are now have eroded our profits because people are no longer coming to Sandton and Rosebank, but they've actually gone back to Johannesburg. So there's quite a few dynamics, you know, that we're looking at. And when you look at them, they appear to be quite, holding some water. And I think that also, maybe let me respond to the issue of people being transported that was said by, you know, one of the speakers earlier, that those claims are not unsubstantiated. We have actually claims, even in Johannesburg, that the people that were breaking shops are being transported by, they're being transported by two or three, you know, combis, you know, to an area where they are going to operate. Like I said earlier on, that even today, we have actually had the assertion that there is a contingency of combis that is driving, you know, from KZN. What we have noticed is that in these attempts,
Mr. Spanda, thank you so much. Unfortunately, time has run out. Thank you so much for having us.
Thank you very much for inviting us. We appreciate it.
Thank you so much.
Hello.
Hello?
Yes, Ndiyano Arparunare.
Nkoma Hasla.
Nkoma Hasla, Magadi.
Jibuye Magadi.
Tu zewa zamuru kuona kwa muri.
Okay, kuno ku the benchings kwa ma stations kuno ku Botswana.
Muru Botswana.
Yes, and the general sentiment is, you know, why are these people not fixing their own countries?
The foreigners.
You know, and not the police, but, you know, the general populace like us, Zimunomu, Vanwaruk, South Africa, say the Siru Gadisa Nikadzedu. You know, and, you know, problem, Iripo, my South Africans, they are victims. My Zimbabweans, Siru South Africa, Botswana, we are also victims. The actual problem is what we are not addressing.
The politicians
are the problem.
The politicians?
You know, yes, because they are the ones who have run down good economies. Yes. In Zimbabwe at independence, we had a vibrant economy. The South African economy is also shrinking. And if you look at the general population
but 5 seconds, is violence the solution to these problems we are mentioning?
No. You see now, panozoda munhu ane musoro wakatambanuka anozoona
nguva ndodzadyana mukoma. Thank you so much mukoma Hustler. Chris, the time you have appeared.
Yes, thank you so much Mr. Hustler, and we would also like to thank Mr. Vusu Moses Manda of the Africa Diaspora Forum. We also heard from Ngavuto Mabena of Zimbabweans living in South Africa, and of course we had Mr. Azaria Dube Nduna of the Zimbabwe Human Rights Organization. From me, Chris Gande, good night, Zimbabwe.
And ini Jonga Kandemiri, as always, I thank listeners who managed to call in and all those who are following our program.